Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tunosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu ndira 6/2023. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Paramende inodoma komiti ine nhengo 13 ichange ichitungamirwa nevanokokera nhengo dzezanupf muparamende vapupuraito garepi iyo ichaongorora nekunzvera gwaro rekutanga rekutarwa kwematunhu richashandiswa musarudzo kana kuti preliminary delimitation report. Muri dzinokwana makumi matatu neshanu dzaishanda papurazi remupampa kumwenezi mudunhu remasvingo dzakasara dzisina pekugara mushure mekutorwa kwepurazi iri nevamwe varume vanofungidzirwa kunzi nhengo dzebato rezanupf. Sangano rinomirira vashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions ronyorera gurukota rezvevashandi nemabasa vaPaul Mavhima tsamba yekukurudzira kuti paitwe musangano weNational Joint Negotiating Council. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Paramende nhasi yadoma komiti ine nhengo 13 ichaongorora nekunzvera gwaro rekutanga rekutarwa kwemiganho yematunhu ichashandiswa musarudzo kana kuti preliminary delimitation report, uye komiti iyo change ichitungamirwa nevanokokera nhengo dzezanupf muparamende vapupuraito garepi ichatura gwaro rayo kuparamende musi wa13 mwedzi uno. Vakafanobata chigaro chemutauriri wedare reNational Assembly Dr. Tatenda Mavetera vazivisa kuti Committee Standing Rules and Orders yadoma nhengo idzi kubva kumapato ose ari muparamende mushure mekunge gurukota rezvemitemo vaziyambi-ziyambi vatura gwaro repreliminary delimitation report kumatare eNational Assembly neSenate. Dzimwe nhengo dzekomiti iyi dzinosanganisira Senator Tsitsi Muzenda, vaKenneth Musani, Amai Chido Madiwa nava Dexter Nduna vabva kubato rezanupf, vaDouglas Monzora nava Deft Tekeshe vabva kuMDC, nava Anele Ndevele nava Prince Dubeko Sivanda vabva kuCitizens Coalition for Change. Zvichitevera kuturwa kwegwaro iri mudare nhasi, vatogarepi vabva vakumbira dare iri kuti riumbe komiti iyi kuti inzvere gwaro iri risati razeiwa nenhengo dzese dzematare eNational Assembly musi wa17 na18 mwedzi uno. Izvi zvatambirwa nenhengo dzese dzeparamende asi dzati dzanga dzisiri kufara kuti gwaro radzatumirwa padande mutande ranga risina zvinhu zvakakwana. Nhengo kubva kumapato anopikisa dzati dzinodawo gwaro revavhoti rakashandiswa kutara miganhu pamwe negwaro zvakabuda mukuverengwa kwevanhu recensus kuti dzikwanise kunzwisisa kuti Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yakazvifambisa sei payakatara miganhu yematunhu ekuvhotesa. Asi Dr. Mavetera vati izvi ndizvo zvinofanira kubuda pachazeiwa gwaro iri musi wa17 na18 mwedzi uno. Zvichakadai vachitaura mushure memusangano waitwa muparamende nhasi, vanokokera nhengo dzeMDC muparamende vaDeft Tekeshe vati vanofara kuva nhengo yekomiti ichanzvera gwaro iri risati razeiwa mumatare eNational Assembly neSenate. Mumwe vatevedzeri vemutungamiri webato reCitizens Coalition for Change vatenda ibiti vaudza Studio 7 kuti vatambira gwaro raturwa nhasi iri uye vave kuriongorora vasati vazivisa pavamire sebato. Pavabvunzwa vabiti kuti vachaita sei sebato kana vasina kufara negwaro iri, ivo vati havasi kuda kusvika ikoko vasati vaongorora gwaro iri. imwe nengo ye ad hoc committee iyi vaDexter Nduna veZANU PF vaudza Studio 7 kuti vafara chose kuve nengo ye committee ichaongorora kuti gwaro iri roshandiswa musarudzo dzegore rino here kana kuti kwete. Vanoti vachaongorora kuti mutemo wakatevedzwa here apo Zimbabwe Electoral Commission yakagadzira gwaro iri. Komiti yavatogare pii ichatura gwaro rayo kuparamende musi wa 13 mwedzi uno uye matare National Assembly ne Senate achaziya gwaro iri musi wa 17 na 18 mwedzi uno paramende ichizotumira zvinenge zvabuda muhurukuro dzayo kumutungamiri wenyika musi wa 19 avo vanofanira kuzozvisvitsa kuZEC. Pasi pemutemo wenyika ZEC inosungirwa kuti inge yatambira nekunzvera zvese izvi isati yaburitsa gwaro rayo rekupedzisira kana kuti final delimitation report musi wa 28 mwedzi uno. Kana izvi zvikatadza kuitika kana kuti mapato ezvematongerwo enyika akaramba gwaro rezeki iri zvinenge zvave kureva kuti miganho yakashandiswa musarudzo dza 2018 ndiyo ichashandiswa zvakare musarudzo dzegore rino. Miganho inoshandiswa pasarudzo inotarwa mushure memakore gumi ega ega zvichitevera kuverengwa kwevanhu munyika kana kuti national census. Gwaro repreliminary delimitation report rinoratidza kuti dunhu reHarare rave nematunhu kana kuti maconstituents makumi matatu uyewo hapasisina matunhu akaita seWarren Park nekambuzuma. Harare yave nematunhu matsva anoti Hunyani, Churu, Budiriro North neSouth kwozotiwo Epworth North neSouth. Masvingo yaramba ine matunhu ayo makumi maviri nematanhatu kunyange hazvo pasisina matunhu akaita seGutu South. Zvimwe zvikuru zvabuda mugwaro rekutarwa kwematunhu iri ndezvekuti hapana munhu achabviswa panzvimbo yake yekuvhotera kunyange hazvo miganho yedunhu rake ichinge yashanduka. Mhuri dzinokwana makumi matatu neshanu dzaishanda papurazi remupapa kuMwenezi mudunhu reMasvingo dzakasara dzisisina pekugara mushure mekutorwa kwepurazi iri nevamwe varume vanofungidzirwa kuti inhengo dzebato reZANU PF. Purazi iri raive remhuri yechichena yaishandirwa nemhuri idzi. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Dzavai kugara pamene mushure mekunge varungu vadzaishandira vaShane Worth nemudzimai wavo amai Denise Worth vakabviswa papurazi ravo remzimbe musi wa 31 December gore rapera. Mhuri yavaWorth pamwe nevashandi vayo vakabviswa papurazi apa mushure mekunge vasvitswa magwaro ekuvabvisa aibva kudare redzimhosva mushure mekugoverwa patsva kwemupurazi ravo richipuwa vaWebster Cuthbert Muzara navaEmmanuel Mantipa Chiguba avo vanonzi inhengo dzakasimba dzemusangano unotonga weZANU PF. Achitaura neStudio 7 vaWorth vanoti purazi ravo iri vakaripuwa mugore ra1989 semudyandigere nekambani yeshuga yeTriangle shure mekuishandira kwemakore gumi. Vanoti vanorwadziwa zvikuru kurasikirwa nepurazi ravo rine mahekta makumi mana iro ravakavandudza kwemakore makumi matatu nematatu.
Ndiwo muzvandigere wangu, ndakagara papasi pangu kwemakore makumi matatu nemaviri ndashandisa 140,000 ndichigadzira purazi kuita manyiridziro nedzimba dzekuchengetera fertilizer nemishonga pamwe neimwe mari yakawanda. Saka rungotorwa haro pasina kana sendi kazvisisfera.
VaWorth avo vakazvarwa pachipatara cheMasvingo General Hospital mugore ra1957 munguva yeRhodesia vanoti vakazoshandisa mari dzinopfuura zviuru mazana masere zvemadhora emari yekuAmerica kuvandudza purazi iri vachirima nzimbe dzekutengesera kambani yeTongat Hullets iyo inogaya shuga. Kutorwa kwepurazi iri kwakasiyawo vashandi vavo nemhuri dzavo vasina kwekuenda sezvo vamwe vakange vatopuwa pekuvakira misha yavo imomo. Vazhinji vakaita savatatenda mufundisi vanoti vari kugara pamhene apo vakatarisana nedambudziko rekunaiwa nemvura iyo iriko mazuva ano midziyo yavo ichiparara.
Mari yekurarama zvipa hatatozviringirwa upenyu zvekuti hatitange tutongo tambudzika zvekuti handizivi tichararama sei. Maybe tichatongozotangawo kutomborukawo kana mhasa samusoto of kungoti tiwanewo kungozvifidha maybe. Pakaipa.
Vamwe vakaita savatemba nzuve vanoti vari kututsumwa zvikuru nekuti havana kumwe kwavachawana mabasa nemamiriro akaita zvinhu munyika.
Inisei pandiri izvo zvakati kumomera iye zvino muruku wanga achitotibatsira akoko zvechenja iyo iye anga achitotibatsira iye zvino ndatova nayetu kwangu vangu kumbototiwo zvakatoperirawo pano.
Vashandi ava vanoti vana vavo vazhinji varasikirwa nedzidzo nekuti murungu wavo aivabhadharira chikoro semutendo wekushandirwa zvakanaka. Vachitaurawo nestudio 7 amai Denis Worth vanoti chinovashamisa ndechekuti vakavabvisa papurazi ravo vakauya vachitora nzimbe dzasvika dzakange dzava kutora kutonotengeswa kuti dzigaiwe kuitwa shuga. Vakati ivo mukuru webazi rezveminda mudunhu remwenezi vaBoaz Vurirai vakatsikatsika kuti sei vakatorera zvizvarwa zvenyika purazi ravakapuwa semudyandigere nekambani yavaishandira. Asi vaVurirai vati havazivi nezvenyaya iyi uye nezvemhuri yekwaWorth.
Tivazivi.
Apowo mukuru webazi iri mudunhu remasvingo amai Chereti Mumera vati havana chekutaura panyaya iyi. Hatina kukwanisa kubata gurukota rebazi rinoona nezveminda nekurimwa munyika Dr. Angus Masuka sezvo nhara yavo yanga isingapindi. Studio 7 yatadza zvekubata vamuzara navachiguba kuti tinzwe divi ravo. Ukuwo sachigaro webato rezanupf Masvingo varobson Mavhenyengwa vati bato ravo hatitauri nezvenyaya dzeminda idzo dzavati zvinoitwa nebazi rehurumende rinoona nezvekurimwa nekugoverwa patsa kweminda. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Sangano rinomirira vashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions ranyorera gurukota rezvevashandi nemabasa muzvinafundo Paul Mavhima tsamba yekukurudzira kuti paitwe musangano weNational Joint Negotiating Council kana kuti NJNC wechimbi chimbi wekuzeya miworo yevashandi mugore rino ra 2023. Mutsamba yaro kugurukota, sangano iri rinoti, semaonero aro, musangano uyu watononoka zvakanyanya, sezvo vashandi vaine tarisiro iri pamutemo, yekuti mihoro yavo inenge yakamira sei mwedzi wandira uno usati wapera, kuitira kuti vazive marongera avangaite. Sangano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions rinoenderera mberi richiti musangano uyu wakakoshawo zvikuru kuitira kuunza kugadzikana mumabasa nekutara mihoro inoraramisa vashandi vehurumende. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata munyora anoona nezvekurongwa kwemisangano muZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaCharles Chinosengwa.
Tanyorera kuhurumende tichiti tisangane sekuwirirana kwatakaita nehurumende kubva mugore rapera kuti tichasangana tichitaura nezvemasalaries evashandi kamujanuary 2023. So tiri kutarisira kuti hurumende itidane tinge tinogara patebho tichitaura kuti tingionesane kuti our 2023 demands takasubmita kuparliament tikadzisubmita kugovernment as of December 2022.
Chii chikuru chaita kuti mushevedzere musangano uyu?
Zvikuru zvapa kuti tidainzire musangano uyu ndezvekuti tiri kuona hurumende yedu kuti iri kungochinja magopost. Like izvezvi tine ishu yevana vevarayiridzi vakanzi vanofanira kubhadharwa maschool fees kubva gore rapera takupinda muna 2023. Varayiridzi vabhadharwa maschool fees as of December 2022 they are less than 10,000. So zvinhu zviri kutishungurudza kuti hurumende zvinhu zvainenge yakataura inoti kunzwa zvinzi kune free education kuti vangakwanisa kuita free education ivo vachitadza kubhadhara mari yevana vevarayiridzi. So ndo zvimwe zvezvimwe nenyaya yemasalaries kuti masalaries edu tikuda kungomati adzokere paanga ari muhoro watanga tichitambira muna October 2018 inova iyo 540.
Saka munotarisira kuti musangano uyu ungaitwa zvarini vachinosengwa?
Tirikutarisira kuti zvinhu zvese zvikafamba negwara musangano uyu uchaitwa next week. Ndine mamiriro akaita zvinhu zvino hazvina kumira mushe varairidzi vari kuvhura zvikoro vari kuchema mari dzemabhazi so tikutarisira kuti musangano uyu uitwe svondo rinouya
ko kana musangano uyu ukasabudirira kuitwa iro svondo riri kuuya ramuri kutarisira iri matanho apa hamunozotora
kana musangano uyu ukasaitika hurumende tainyorera ikasaresponda kwairi tinenge takunyorazve tichivazivisa kuti vashandi vachazenge vasinakwanisa kuenda kumabasa whilist tichivapa notisi yekuti tinozounge takuenda kustrike but tikaona hurumende isina kusangana nesu next vhiki riri kuuya tichavanyorera tsamba tichivaudza kuti vashandi vaomerwa vachakwanisa kuenda kumabasa vanenge vakwanisa kuenda kumabasa vanezenge vachienda havo but vanenge vasina kukwanisa hapana hurumende painozokwanisa kunge ichivamanikidza kuti vaende kumabasa because tichazenge tavanyorera kuti vashandi vava yatingati muchirungu iyo incapacitated yekuti havasi kukwanisa kuenda kumabasa saka hurumende ikasatidana pa kuti titsananguranu patable tinezenge takuvanyorera kuti vashandi vehurumende vese vari incapacitated
vanga vari murongi wemisangano musangano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vachinosengwa vari parunare muHarare nestudio 7 tabatwawo muzvinafundo Paul Mavhima avanoti musangano weNJNC unotarisirwa kuitwa mukati memwedzi mitatu yekutanga kwegore rino sezvakawiriranwa pamusangano wekupedzisira wakaitwa pakati pevamiriri vevashandi nevamiriri vehurumende
vakande mbiri musangano weNJNC pawakapedzisira kusangana vakabvumirana kuti mumwedzi mitatu yekutanga kwegore ra 2023 vachagara pasi zvakare kuti vaite hurukuro dzekuona kuti tiri papi panyaya dzemaconditions of service emacivil servants iyoyo inyaya inogara iripo ichiitika saka kunyorwa kwegwaro ramuri kutaura iri kunyorwa kwaraitwa asi chibvumirano changa chagara chiripo chekuti vanhu vachasangana first quarter ye 2023 saka hapana chitsa
hurumende iri kumirawo papi panyaya yekuti inge ichigadzirisa mashandiro evashandi vayo
munofanira kuziva kuti hurumende yagara yakazvipira kuti pagare pachiongororwa pachiitwa mareviews maconditions of service emacivil servants naizvozvo NJNC inowanzosangana kamwe chete pakota rega rega regore saka izvo zvichaitika chisati chavepo ndechekuti izuva ripi what date ichaitika musangano iwoyo munoona kuti tiri pakutangisisa kwegore vamwe vacho vanofanira kupinda musangano iyoyo vanenge vasati vadzoka kumazororo saka izvo ndinoona zvichizogadziriswa zvichida pakupera kwemwedzi uno kana kuti tichipinda mumwedzi wechipiri wegore ra 2023
vanga vari gurukota rezvevashandi nemabasa muzvinafundo Paul Mavhima vari parunare muHarare nestudio 7
munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona tinotsvaga chokwadi patinoudzwa chidimbu chete chenyaya tinoshaya chivimbo munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka pano pavoice of america tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi pavoice of america tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika
tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika na Nasi chishano 6 ndira 2023. Izuva rasvitsa gore repiri rekurwiswa kwemuzinda weUS Capitol muWashington DC muAmerica, apo chikwata chevatsigiri vevaive mutungamiri wenyika iyi vaDonald Trump chakanga chakatsamwa chakaedza kumisa kupasiswa kwezvakanga zvabuda musarudzo yemutungamiri wenyika muna 2020. Chikwata chenhengo dzedare reCongress dzinobva kumapato ose chaungana nhasi pamukova vechivakwa cheCongress wakatarisa kumabvazuva senzira yekurangarira mapurisa akarasikirwa neupenyu hwavo kana vakakuvara kubudikidza nekurwiswa uku. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vachacherechedza zuva iri vari kumuzinda weWhite House, uko vachagamuchidza menduru yePresidential Citizens Medal kune vanhu gumi nevaviri vanonzi nemumwe mushandi wepamuzinda weWhite House vakazvipira kudzivirira utongo hwerugutsa ruzhinji. Vamwe varimi vaimborima chibage vave kurima zvirimwa zvomumapindu vachiti bage, fodya nedonje hazvichabhadhari senguva yakare. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Varimi ava vanoti zvirimwa zvakaita sechibage, fodya nedonje hazvichabhadhara zvakanaka sezvo zvikwanisiro zvakaita sembeu nefotereza zvava kudhura uye mitengo yazvo inotarwa nehurumende dzimwe nguva ichinge iri pasi pane yavanotarisira. Vakawanda vanoti vave kurima zvimwe zvirimwa zvakaita semacabbage, muriwo, madomasi, tsangamidzi, garlic, turmeric, mabanana, maranjisi nezvimwe, vachiti izvi zvinovapa mari yakawanda panzvimbo diki yavanenge varima zvichienzaniswa nepavanorima chibage kana donje. Mumwe ari kufara kuti ave kuwana mari kudarika kare apo airima chibage ndiva Enias Maroto, avo vave kurima macabbage nemadomasi kwazvimba. VaMaroto vanoti vaipedzera simba ravo pasina sezvo mari yaitengwa nayo chibage neGrain Marketing Board kana kuti GMB yainge iri shoma zvekuti vaitadza kutenga zvikwanisiro zvekuti vadzokere mumunda mwaka waitevera.
Tapedza simba redu pasina chataiwana isusu, tagara tichingopiwa mbeu nefertilizer kuGMB.
VaMaroto avo vave kungorima chibage chehupu chete vanoti upenyu hwavo hwashanduka kubva pavakatanga kurima macabbage nemadomasi.
Asi mazuva ano patakatanga kurima macabbage nematomatoes zvinzvangu mani zvakufamba zvakanaka nekuti ndave kukwanisa kubhadhara mari yavana yechikoro.
Izvi ndizvo zvakaitikawo kuna vaMike Ngwaru avo vairima fodya kumangura. VaNgwaro vanoti fodya ikupe zororo vachiti paunopedza kutengesa unenge wave kufanira kutanga kudyara nhondo yefodya yekuzotimbikira.
Chakapira fodya ndechekuti aikupe zororo unenge uri mumunda asi pasina zvaunowana chine musoro apo unenge uchichembera.
Mumwe mudzimai akawana mari inosvika mazana manomwe pagariki raakarima mubindu kumondorongezi kupera kwegore rapera, amai Roda Stole, vanoti zvakavapa tariro yekuti vanokwanisa kutenga mombe dzavo gore rino.
Ndandafunga kuti ndatenga chimhuru chigore ga kuramba ndongoitisa maricho ndatenga chimombe utakati inini chango chingaa chimwe ndoona vamwe wokubatanidza naega zvofamba.
Kurega kurima chibage kwevamwe varimi kwakabudawo pamusangano wakaitwa nezuro kuhurungwe pamunda wavafigelisi muchenje apo pakashanya gurukota rezvekurima vaEnsias Masuka. Vachitsanangura uwandu hwechibage chadyarwa pari zvino mudunhu reMashonaland West, mukuru anoona nezvekurima mudunhu iri amai Sena Makaza vakati nzvimbo inosvika mahekta zana rezviuru nemakumi mana nezvisere chete kana kuti 148,000 kubva pamahekta mazana matatu ezviuru ane makumi matanhatu kana kuti 360 ari kutarisirwa, zvichireva kuti zvikamu makumi mana kubva muzana kana kuti 40% chete kubva muzana ndiyo yadyarwa chibage.
As of 31st December, we had planted only 40% of our target, 148,000 hectares, and mostly because of my challenges. But we are expecting kuti target no reach.
Amai Makaza vanofunga kuti kuwedzerwa kwakaitwa mari ichatengwa tani yechibage kusvika pamadhora mazana matatu nemakumi maviri emari yekuAmerica kuchaita kuti varimi vadzokere mukurima chibage zvakare.
And also because of the lucrative prices akazo announced, most farmers vakuti vakudzokera kunorima chibage.
Pataka bunza kana urumende ine urongwa hwevarimi vemumapindu gurukota rezvekurima vamasuka vakati urumende ichayamura vagari mamiriyoni matatu nemuriwo yekusima mumapindu uye urumende ichachera mabhoho zviuru makumi matatu nezvishanu kana kuti 35,000 pasi pechirongwa chemutungamiri wenyika chinonzi Presidential Rural Development Program.
Chotinoti vegetable combo kumunhu woga woga 3 million households. Zvino takatanga chirongwa chinonzi Presidential Rural Development Program chekuti tirikisa bhoho muraini roga roga mabhoho 35,000 maraini 35,000 tobva taisa garden yokuti vanhu vakwanisa kuita murivo, murivo wokudya, murivo wokutengesa. Tirikuita mafruit trees, tiri kupa mapotato vines. Saka horticulture iri panyaya chaizvo yokuti rural development.
Nyanzvi dzekurima dzinoti hurumende inofanirwa kuita kuti zvikwanisiro zvekurima zvakaita sembeu nefetereza zvowanike nemutengo wakaderera uye kuregedza vamwe kuti vatenge chibage kuvarimi zvinoita kuti mutengo wechibage ukwire zvinofadza murimi. Pari zvino Grain Marketing Board ndiyo chete ine mvumo yekutenga chibage kubva kuvarimi. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino nhasi tine hurukuro yaitwa naIvan Zininga weStudio 7 nemuimbi wemusango wesungura Romeo Gasa.
Magadi wa TV. Kira mtu ni Romeo Gasa, simbi hombe, ndakabire kwa kwa mchoko, ngura 1987. Ndakwa ndakabire kwa, ndakurira zvikari koko. Ndakwa mrewa, ndakwa makara uchinoi, kwa zonda maharari.
Zema gitari izi, makashutanga rinizi, mkwa maharomi.
Masara kuimba, ndakangoti, ndakabire kwa, ndakwa baba wangu waiva mimbi, wanu mtuwe kistata. Kwa imba nishkwa za chanzi praikijo, nishkwa. So waiva ni magitari kumba. So ndakazvari kuti gospel album chikoro kurira 2000 ha tandi zvakanyanya asi ndango ndipo ndakatangira kuita mirasi.
Mumanzi yenyu iri kutambirwa sei muchaonga umu?
Aiwa zvanonyi ndoti nacho music yangu iri kutambirwa zvakanyanya ndoti batitanga ndangosapota. Not easy kumuita mashows ma shopping azara ukaona unaona kubhadhara mari kuona kuti uri kuita izvi vanhu vasei
matambudziko amunorwisana nawo ndeapi?
Machallenge zvinhu zvinoda kawandi. Like for example inini hombe nevura ndava ikwanda ndiri na ndakaunga dzati ndikwanga kushandisa instruments ndinodai ndidai but bend rakura unongochitira machallenge kuti vanenge vachida kurarama one bend iroro. The more you grow, that's the more bend you grow. Because we have security about the age, that is the day you, because we are not going to go on. My instrument is now, after Kuriwa, we make sure we can do one. The one quality is the last one of Kuriwa. So, we are not going to go on. We are going to go on. We are going to go on. We
are not going to go on.
Ino ndo ndibata ndinobatira pa Instagram Romeo Gasa ne Facebook page yakanzi yo Romeo Gasa ende kutamalembe ndiyandina nyokumbira kuti vanhu vafollowe vazive zviri kuitika mubhendi rangu vazive zviri kuitika na Romeo Gasa then pa Twitter Romeo Gasa then ne WhatsApp number dzinoti 0771100628
mashoko amunosiyirawo vatsigiri venyu.
Mashoko andoda kungosiyirawo vatsigiri vangu ngekuti aiwa rambai muchisapota rambai muchitsigira zvisaite nongokuudzawo vamwe nezvarumiwo Gasa nezvemodern sungura.
Chitipai kamwe chete kamunoda kubuda nako mudariro nhasi.
Ya ini kamboka ndoda kubuda nako mudariro kanonzi Kokeresia kandotora paalbum rangu latest rinonzi Foni ya baba imiripi.
Nzwisa kubva kuna Romeo Gasa yekambo Keresia. tafatashuka kuma kumechiro mba chedu asimusa kanganwa nasi pa live choku utiruku kurukura nezi gwaru re preliminary delimitation report anukuwe ni kaine mufaro njini chunga kandemiri Dream Washington DC ndi kusia mina Praxidis Jeremiah.
Soko izika kisenda baku vi.